Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumiguru 18, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti bhiri rekuwandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga rave kudhindwa kuti mutungamiri wenyika aise runyoro rwake. America yobatsira masangano akazvimirira oga ari kubatsira vanhu munharaunda. Va Douglas Mwanzora nebato rawo reMDC voendesa vamogen komichi kumatare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bhiri rezvekuwandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga reprivate voluntary organization kana kuti PVO bill raendeswa kune vanodhinda magwaro ehurumende kana kuti government printers. Gweta guru rehurumende amai Virginia Mabhiza vaudza Studio 7 kuti izvi zvikapera bhiri richaendeswa kumutungamiri wenyika kuti riiswe runyoro kana kuti signature obva auye mutemo wenyika. Mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata vanokokera bato rezano PF mudare reparamende vapopuraito garepi.
Pari zvino mutemo uyu wakatoenda kumaprinters kuda nokungonotaridzawo kuda kwanga vane proof reading kuti zvakabva kumahouses izvi zvanyorwa here nenzira yakanaka sezvinotarisirwa. Iko zvino stage yatatarisira ndeyokuti mutemo uyu uchiinda kuna president for presidential assent.
Saka zvinozo shanda sei apa kana mutemo waenda kumutungamiri wenyika nekuti takamboona vakamboramba zvakare kutambira iro bhiri.
Munoziva imi kana maita mutemo separlamenti tinoshanda pamwe chete na president kuti iwo as part of legislature vanokwanisa kuti mutemo maita henyu asi iwo voti kwete pane zvandisina kuona zvakafamba zvakanaka kana kuti iwo voisa yatingati veto power yavo kuti mutemo udzokezve kuda timuongorere. Asi pari zvino takaita zvose zvinotarisirwa nemutemo, bumbiro remutemo, constitution yeZimbabwe kana tichiita mutemo.
Asi woka tiri kunzwa masangano akazvimirira oga nemasangano makuru akaita seUnited Nations nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu pasi rose vachiti mutemo uchakanganisa zvikuru mashandiro emasangano akazvimirira oga muZimbabwe.
Zvokuti kuna masangano vanoti honorable members vakamira-mira kuti aiwa mutemo kana tichimiririra isu hatimiririra masangano chete, tinomiririra ruzhinji rweZimbabwe.
Vanga vari vanokokera nhengo dzebato rezano PF mudare reparamende vapupuraito garepi vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZim Rights vadzikama ibere.
Zvakaitwa nesenati hazvina zvekunyanya kushamisa nekuda kwekuti vagara vanga vakambopasisa bhiri rekutanga racho riarefu ranga rakatoshata zvikuru kudarika irori irori racho rakashatawo zvekare. Asi ndinangoti disappointment hombe ndeyekuti vanhu pavanovhotera mamembers of parliament vanemukirawo masenata vanenge vachitarisira kuti vachaisa uteshwe hwepfungwa dzavo mukunanganidza mitemo. Zvino tinotoona kutoti havana nguva yekunanganidza mitemo politics dzavanenge vachingoita.
Takanzwawo gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vachiti mutemo uyu wakakosha zvikuru nekuti rinochenesa iwo masangano akazvimirira egaya kuchibviswa nhubu.
isusu tinopokana nemaomero avera mukatarisa mutemo uyu zvaunoita ndezvekuti unopa hurumende simba rekutonga vemaNGO zvakakana gavhumenda yapinda munanigavhumenda ichiri nanigavhumenda here. Pane boka rinozikanwa nekunzi Civicus rinotarisa pasi pose kuti nhau dze kuti vanhu vange vakasununguka kuoganiza pache zvavo munharaunda yavo dzakamira sei. Boka iroro rakatoita Zimbabwe pawachi risi zvichireva izvo kuti Civic Space muzimbabwe yava kuvharika.
Sioka iyo hurumende iri kuti pane vamwe vemasangano akazvimirira oga vave kushandiswa kuti vabatsire mapato ezvematongerwo enyika kunyanya anopikisa.
Mitemo iripo kudhara yekuti kana paine anenge achitora mutemo vakasununguka kushandisa mitemo iyoyo.
Vanga vari mukuru wesangano reZim Rights vadzikamai bere vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mumiriri weAmerica muZimbabwe amai Pamela Tremont nhasi vapa masangano anoshanda akazvimirira oga rubatsiro rwemari inosvika zviuru mazana mana ane makumi manomwe nezvishanu zvemadhora ekuAmerica kana kuti US$475,000 kuti vabatsirike mumabasa avanoita anosanganisira kurwisa zvinodhaka mune vechidiki, kukurudzira gusa ruzhinji uye kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu munyika nezvimwe. Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi pamuzinda weAmerica muHarare kumasangano manomwe awana rubatsiro, amai Tremont vaakurudzira kuti aite mabasa anopundutsa nharaunda dzavanoshandira.
Tinovimba kuti mabasa amuri kuita aya achapfuurira mberi kwemakore mazhinji. Kunyangwe rubatsiro rwemari yanhasi yazadzikisa zvinangwa zvayo, rubatsiro rweAmerica kuvana veZimbabwe chiratidzo kuti America yakazvipira kusimudzira upenyu hwevana veZimbabwe.
Mutungamiriri werimwe remasangano Retin Rescue Mission Trust vaAbraham Matuka vati vamwe vechidiki vari kutora zvinodhaka vari kuguma voita chipfambi kuba nezvimwe. Vati rubatsiro urwu ruchabatsira kuvadzora mugwara.
Tutasa kuita maprojects akatarisana kuita nezvehuku, nezvewelding, nezvekubika uyezve nokuisa sola. Saka tukufara zvikuru kuti mari yatabatsirwa nayo iyi neUS Embassy ichatikwanisa kuti tikwanise kusvikira mayuthi vakati wandei nokuvapa chokuti vawane chinovabatsira muupenyu, vawane zvinonzi masustaining projects anokwanisa kuti vakwanise kubuda mune zvinodhaka.
Vanotungamirawo sangano rinobatsira vana vanenge vasiyiwa nevabereki vanenge vari mumajeri rejedaida Trust Zimbabwe vaLove More Chikwanda vatenda zvikuru muzinda weAmerica muZimbabwe vachiti ruchashandura upenyu hwevakawanda.
Tinobatsira vana ava nemari dzekuenda kuzvikoro nekuvabatsirawo zvakare kuti kune mamwe mayuthi akasara asina kupedzisa chikoro, tinovabatsira nemavocational skills. Asi granti ratawana richatibetseredza kuti macaregivers ataakuempower achakwanisa kuzokwanisa kuchengeta vana ava vakasiyiwa.
Masangano awana rubatsiro manomwe anoti Zimbabwe Peace Project, Education Matters Trust Zimbabwe, Teen Rescue Mission, Africa Book Development Organization, Jedaida Trust Zimbabwe, Vision Sculptures Trust, uyewo Fambidzanai Trust. Mari yekubatsira iyi yabva kuhomwe nhatu dzinoti Ambassador Special Self-Help Fund, Julia Taft Refugee Fund, uyewo Africa Regional Democracy Fund. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Bato reMDC rinotungamirwa navaDouglas Monzora kuburikidza nasachigaro waro vaSolomon Chikowero nhasi raenda kudare reHigh Court richida kuti dare iri rirambidze vaimbo vesachigaro webato vaMorgan Komichi kufamba vachizviti ndiwo mutungamiri kana sachigaro webato kana zvavo kuti vave nechekuita neMDC. Mutauriri wemutungamiri weMDC vaLloyd Damba vanoti vaKomichi vakabuda mubato iri kare uye vanozviziva kuti vaMonzora ndo vakasarudzwa zviri pamutemo kuti vange vachitungamira bato iri. Ngatinzwei vaDamba vachitsanangura.
chinjikanga chamunozwa ndekuti vamobil committee vakaenda pa media center last year vakaita press conference vakatenderedzwa nevamwe vanhu kumapato akasiyana vakatiyo vakufoma inonzi United Movement for Democratic Change. Chazvinoreva ukadaro mubato reMDC nemubundi remutemo zvinoreva kuti vatozvidzinga vega mupati. Saka hakuna hearing inoitwa yekudzinga nekuti vatozvidzinga wasarudza iye kuti unge uchienda uchibuda mubato. Ndochinjekutanga chamunofanira kuziva. Tobatabva izvozvo. Tichienda kumaelections vakomiti vangu vatombobuda kuti mubato vachinojoina Chapman vachiita senator kumidland. Saka takavatanga vasiya vakadaro vakomiti kuti hatifunei navo. Saka tichazofamba madheni zvavakomiti vakufamba vachizvidhiclare wega kunze kwemutemo. Vaona kuti izvo maadventures avo insa vari kuita hapana munhu ari kuvatora siriya. Saka vakufamba vachisvibisa zita redu vachishandisa zita redu bati hazvibvumidzwi. Vakomiti tinotovada patinoda vanhu nekuti hatisiki vanhu. Hakuna munhu watinoenga. Tinongota musangano kuti ukure. Asi zviri kunze kwemutemo kuti vakomisi declare president outside of Congress. Saka tiri kuti vakomisi vanoda kudzoka mubato. Vanodzoka zvakanaka vanonyora tsamba yavo toitambira. Tatambira tsamba yavo toigarira pasi vakomisi vanopiwa inonzi provisional membership irimo muMDC constitution.
Vakomisi vari kuti ivo zviri kuitwa navamonzora nebato reMDC kana nevamwe mubato iroro zviri kurakidza kuti muri kushandiswa nevamwe vanhu kuti munge muchiparadza opposition munoti
havarambidzwa vakomiti kuti vafome political party yavo ine zita ravo yavanoda kuti vangu vachitora vanhu vese vanofunga kuti vari kurasiswa neMDC hativarambidzisi. Chatiri kuramba ndechekuti vanoda kudzoka mupati vachipomera nekuti isu hatiponi kuvaopoza asi ivo vanenge vaapo nekuopoza isusu. Zvavataura zvese zvazvina kana umboo ngavataure chinhu chimwe chete chavanotaura kuti isu tiri kushandiswa.
Vanga vari mutauriri wemutungamiri weMDC Valoid Damba vari parunhare muHarare neStudio 7. Asi vakomichi vanoti havasi kuzoteerera zviri kudiva navamonzora nebato ravo vachiti vamonzora vari kushandiswa nebato riri kutonga reZANU-PF. Studio 7 yatumira mubvunzo kumushandi mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vafarai marapira asi vanga vasati vapindura mubvunzo pataenda pamhepo. Ngatinzwei vakomichi vachipodivirawo panyaya iyi.
Vamonzora varamba kudzidza. Varamba vari munhu anoshandiswa kuputsa opposition political parties in Zimbabwe. Vanozikamwa semunhu asingadi kubudirira kuopposition in Zimbabwe zvachose. Vakamboenda kumakotsi kwakasiyana-siyana vamonzora. Asi vakarambwa nevanhu nokuda kwekuti vana veZimbabwe vanozviziva nokubvuma kuti murume uyu haadi kukura kuopposition in Zimbabwe. Nasi unowu varamba vachingedzirira mberi kuda kuputsa opposition muZimbabwe vachishandisa makotsi. Vanotageta avo vanhu vanenge vane shungu vane chiro chekuti democratic struggle ingirire mberi.
Ko imi neurongwa hwese hwamuri kutsanangura uhu madii kungotsvagawo rezita renyu risiri MDC ravari kurambira iroro mosiyana nezita ravo reMDC?
Handidi kujaidza munhu watinoziva kuti ari kushandiswa. Hatidi kumujaidza nekuti kamujaidza munhu iyeye iye nemasponsors ake vanenge vatohwina. Hatidi munhu anoshandiswa neZANU kuuraya revolution struggle yevanhu kana iye ngaachinge zita because hakuna munhu anoda murume uyu muZimbabwe muno kana havatoti zvachose and struggle haisi about the name. The struggle is about the spirit inenge ichipinda vanhu kuti change iitike. Nhasi tikona Douglas Monzora haadi this change kuti iitike muno muZimbabwe and isusu prepared to fight to be arrested to die for the people of Zimbabwe.
Matano hapa hamuchatora nairo danho ravatora rekuenda kudare vachikurambidzai kuti mushandise zita rekuti MDC kana kuti muri mutungamiri.
Aiwa tinosangana kukoti. Tinosangana kukoti kuti tizivise kuti iwo matare eZimbabwe asati kudi nekuti isusuwo tine mapoinzi atinawo akasimba zvikuru atinovimba kuti Douglas Monzora haana rights rokumaita infringe marights iwawo.
Vanga vari vaimbovesa chigaro weMDC vaMorgan Komichi vari parunhare muHarare neStudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mutevere WhatsApp channel yedu yeVOA Shona patinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Mukavhura WhatsApp, dzvanyai pakanzi update pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona, modzvanya pakanzi follow. Hapadiwe link, asi mukaenda paFacebook page yedu, tinoisa link. Vamwe vemabhizimusi vanoti pane zviminga mupinyu zvakawanda zviri kupa kuti vatadze kugadzira zvinhu zvekutengesa kunze kwenyika sezviri kukurudzirwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Mutoro doye na uku zanae Musengi anotipanya enu tevera.
Vajivura zvipa mutemo musangano wezin Trade Export Week mubulawa yonezuro wa mnangago wakati.
The new electronic single window system.
Zira itchaye kuita na yobasa ya katoro wanewe Zimbabwe Revenue Authority. Ichatanda kushandiswa mkati mima viki mashuwa maru kutelera. Izu zichabisa shose za ino nota kufamba kweva anunezhinu pa maboda. Kuye kuchaita kuti mabasa oza anuifo pa maboda. Aitwe ni mzira ya kanaka.
Wakati zvibvumirano zvekutengesera na muAfrika. Pasina mitero pane zvimwe zvinhu kana kuti African Continental Free Trade Agreement uko kunotarisirwa kutanga gore rinouya kuchabatsirawo zvakanyanya vemabhizimisi ava. Asi mudzidzisi wezveupfumi paBindura University of Science Education Dr. Felix Chari waudza Studio 7 kuti pane zvimhingamupinyi zvakawanda pakutengesa kunze kwenyika zvinhu zvinogadzirwa muZimbabwe kusanganisira mitemo yehurumende inongoshanduka-shanduka.
Mishina yedu mizhinji inoshanda maindustry yachembera. And that sikuona innovation iripo says no itika kune dzimwe nyika dzekunze. And most of our policies are also inconsistent.
Akafano bata chigaro chemukuru wezvekutengesera na kwenyika dzemuAfrica muAfrexim Bank Dr. Gainmore Zinamwe vakaudza musangano uyu kuti nyika inogona kuve nezvekutengesa kunze asi kana pasina nzira dzakasimba dzekuti zvinhu izvi zvifambiswe hazvibatsire. Izvakatsinirwawo nemukuru mukuru wekambani yekutakura zvinhu Shipping and Forwarding Agents Association of Zimbabwe paWashington Dure avo vakati
nachinhu chatinonyanyisa kuda tinofara kuti government iri kuzvitarisa nyaya yerailway.
Mutevedzeri wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaJoseph Gunda vanoti nyaya yekufunga kuti zvinhu zvinobva kunyika dzakabudirira ndizvo zvakanaka inokanganisawo nyaya dzekutengeswa kwezvigadzirwa zvemuAfrica.
Tinogadzira zvinhu asi hatizvishandisi. Toshandisa zvinobva kunze. Idambudziko mberi iroro. Tofanira kudada nezvinhu zvedu zvemuAfrica.
Vamwe vakabva kunyika dzinosanganisira Britain, Kenya, Mozambique, United Arab Emirates neZambia ndevamwe avo vakauya kuzotsvaga mikana yekutenga zvigadzirwa zvemuZimbabwe. Mukuru wezimtrade Alan Majuru vanoti
ndakakudze nyaya yebaobab yakaitika kumutoko yekuti vaingotengesa mauya yakadero. Asi patakabatana neKemfed uyezve neHaris Institute of Technology zvakabatsira kuti mauya aprocesswe kuita powder mamwe kuita oil yekuti tinokwanisa kuexporta chenesa kunze kwenyika.
Zimtrade inoti uwandu hwezvinhu zvakatengeswa kunze kwenyika hwakakwira nechikamu chimwe nezviga zvisere kubva muzana kana kuti 1.8% kubva pamabhiriyoni mana nezviuru mazana mashanu emadhora gore rakapera kusvika pamadhora mabhiriyoni mana nezviuru mazana manomwe nechidimbu gore rino. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Kudzanai Musengi.
Tochimotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weKenya vaWilliam Ruto vadoma vaKithure Kindiki semutevedzeri wavo mushure mekunge dare reparamende ravhota kuti vaive nechigaro ichi vari Gati Gachagua vabviswe pachigaro nenyaya dzeuori nekupesvedzera mhirizhonga dzavanga vachipomerwa. Asi dare repamusoro rati vaRuto vambomira kugadza vaKindiki kusvika musi wechina apo richaziya nyaya yavaGachagua yekuramba kutambira kudzingwa kwavo basa. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muDRC. America inoramba ichishushikana nekuenderera mberi kwekusawirirana kuri kumabvazuva kweDemocratic Republic of Congo kana kuti DRC nekutyira kuti kunogona kupararira kukaita hondo yedunhu rose vakadaro mumiriri weAmerica munyaya dzezvematongerwo enyika kuUnited Nations Security Council kana kuti US Alternative Representative for Special Political Affairs at the UN Security Council va Robert Wood. vaudu wakati vanoshoropodza zvakasimba uwandu wemhosva nemhirizhonga zviri kuitirwa vanhuwo zvavo vemudunhu iri kusanganisira kutyorwa kwekodzero dzevanhu nekushungurudzwa kushandiswa zvisiri pamutemo kwevana vachiitwa masoja nezvikwata zvakapakata zvombo nekushungurudzwa zvepabonde kuri kukonzerwa nekusagadzikana uku Ambassador Wood vachisimbisa kuti hakuna nzira dzechiuto dzekupedza nadzo dambudziko riri kumabvazuva kweDRC vakati ndicho chikonzero vachitsigira nhaurirano dzinotungamirwa neAfrica dzekuunza runyararo mudunhu reGreat Lakes. Vakati America inotambira urongwa husina zviga zvekuunza runyararo kumabvazuva kweDRC uo vakaziviswa neAngola musi wa30 chikunguru vakatanga musi wa4 nyamavhuvhu. Vakati yezvino Rwanda neDRC dzinofanirwa kuzadzisa kuzvipira kwadzo pasi pechibvumirano chekuluwanda nekutora matano anooneka mukuunza runyararo. Ambassador Wood vakati zvinosuwisa DRC pari zvino yave nevanhu vanoda kusvika mamiriyoni manomwe vakatiza misha yavo nyika yose. Mukupindura America yawanisa mari inodarika mamiriyoni masere ane makumi manomwe nematatu emadhora ekuAmerica kana kuti $893 million murubatsiro kuDRC mugore ra2024 kuburikidza neboka reUS Agents for International Development riri pasi pebazi rezvokutyidzana nedzimwe nyika muAmerica iro riri kushanda nemasangano anopa rubatsiro pasi rose pamwe nemasangano akazvimirira Ambassador Wood vakati vanokurudzira mapoka ose kuti abvumidze kupinda kwezvinodiwa zuva nezuva zvakakosha kune vakakanganiswa nekusawirirana uku kunyanya vakapona mukushungurudzwa kwevanhukadzi nevanhurume kusanganisira vakashungurudzwa zvine chekuita nezvepabonde vakati vanokurudzirawo vemasangano anopa rubatsiro pasi rose kuti vaunganidze zvimwe zvikwanisiro pamusoro zvekusimbisa basa revashandi veUnited Nations nezvirongwa zvavo vakati vanokurudzira dzihurumende kuti dzibate nemhosva vose vane chekuita nekutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekushungurudzwa kwevanhu kwakaitika kumabvazuva kweDRC nemudunhu rose reGreat Lakes. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muDRC amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yenyuvateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Vana mukoma Jonga paStudio 7 apo tine chichema vomanei chikoro chinonzi Hillside chiri mumasvingo kurenji chatishungurudza pamaschool fees mani patemu $90 pamwana 1 chiroka bhadhara hafu timozopedzisa mwedzi unouya havatendi vanongodzinga izvozvo takabhadhara mahafu topedza kubhadhara mangwana acho vana votodzinga.
Mamuka sei mukoma Jonga Kanimire vari sei vamweni hakuno kuri nani but hey tatambura nemasoja kumaborder kuno mombe dzedu takaenda kodzisa kuMozambique kungatiita sango bosco patinogara hakuna sango but hey tirikusimudzwa zvisingaiti taenda kuonengera mombe dzedu tisingazivi kundo hurumende yatakavhotera here ndichingurudza zvakadai tatienda zvangu
paStudio 7 apo nokumbirawo kubvunza vedu wekuti mitemo iyi yatiri kunzi marriage laws yaminyuwani kuZimbabwe kuti kwanzi murume akubvumirwa kurora kuita girlfriend zvaapa mutemo mukadzi wemba akubvumirwa kuita boyfriend kukangogara nemurume 2 weeks kana mukadzi 2 weeks mumba mako you are officially married aka anoproposa zvose izvi ndianiko zvatisingazivi vedu izvi tinongozonzwa kuti watova mutemo
yaushala nosadhaki watoonesera nyika yaZimbabwe katamika mwena achamenera isi hawo zvichitotiita wese kubva papo chigaro chichiti chamen tatambura nyika ina mabasa nyika ina chii munhu unofunda wopedza form 6 wopedza koite degree basa ano
makadiko Studio 7 zuva ranhasi ndoda kuzviti murombo washo ndine nyaya ndoda kuti ndimbotaurawo kati guvana neruzhinji rweZimbabwe taiza mutero tichibhadhara $4 kunzvimbo yedu nebikita office asi pakuti pashandurwa zvinhu kurirati gore inouya tinotaa kubhadhara mari tichiindirana nemwana nevana vandinawo kana ndine vana 10 ndichabhadhara $10 tinoona pari kuchinjwa zvinhu zvakawanda saka zvakundishupa kuti tiri kuomorwa zvinhu painda mekuti hurumende itibatsire but vari kutiomora mari
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisine ne Studio 7 isu hatina kwatakarerekera. Muchirongwa chedu chemagitaro chesvondo rino tinokupai hurukuro yataita nemuimbi wechidiki ari kutevedzera matsimba ababa vake Thomas Makion Jr. anozivikanwa magitaro nerekuti TMJ. Gati mbwe achitaura na Evans Sininga wa Studio 7.
Magitare takati ndakatanga kudhara taingoimba nyangwe kuti kuchikoro kuprimary tita zvese kuti ngochimba mabhazi atino masports singachambi kana zvino ngoimba ufambira mabhazi ngoimba
iri kutambirwa sei nemanzi yauri kurovai
mizi vana vasati vanyatso gamuchira zvavo music sematarisiro andinoita inini but handishori nekuti ndizvona ari kutanga handizvifananidzire vanhu vatoipa musoro kare vatora zvinhano zvemberi
veukama neshamwari vaiti kudii uchitanga kurova magitari
zvinoita munhu paanotanga kuita chinhu chekuti uchibva kumabhuku aumbonambomisa mabhuku ndakumboita music vanhu vese vanotsamwa because kati hazvina hazvo kundimisa yangoshinga zviga ndingoita zviri kudiwa panguva yacho.
Matambudziko api yamunosangana nawo muchigame ichi?
Machallenge anowanzo atonzosangana nawo music industry iko kutogamuchirwa chaiko zvinhu zvinorema. Chepiri, financial backup, and ndipo parikufira vaimbo vazhinji vane zvipo nyange vasina chaivo. Even asina chipo asingatogoni angatoenda mberi otobudira kuita zvese otorira Zimbabwe yese worldwide. Nyeta ni financial backup taitoshuvira kuti zvikagadziriswa zvinoizvozvo tendembei ivini mari chezvo dzinowanikwa kana vatudzwa kuredio kwacho zvinhu zvacho zvinenge hazvisinge kuchingambori zvinosinzwa artist zvinoitiwa.
Mashoko aungasiriwo vatsigiri vako?
Mashoko anoda kusira kuvatsigiri ndekuti nokudai nokudisisai ndimi varidzi vemhadzi vatinobira ndimi vateereri ingori nguva chete inenge isati yasvika zvayo. Zvichida sapoti yamurikutotipa haisi yatinotofungira isusu zvichita sanemaziso zvinodai yakatopfurikidza zvatinotofunga isusu.
Vanoda kukubata vanokuwana kupi?
Vanoda kundibata pari pawhatsapp zvinoshandisa nhamba dze +26371667488 0 paYouTube tinongoti TMJ songs zvinobva dzabuda. PaFacebook is TMJ the Makion, Instagram TMJ the Makion, TikTok TMJ the Makion, everywhere ngosiya TMJ the Makion tinotobuda.
Nzwisai kambo mweya wehushingi manzwa hurukuru yaitwa nemuimbi Thomas Makion Jr. kana kuti TMJ naibvanzi zvininga weStudio 7. Musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi apo tiri kutarisa nezvekuwandudzwa kwemutemo wemashandiro emasangano akazvimirira kana kuti Private Voluntary Organization Bill. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mwina Gibbs Dube.